manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechitatu chivabvu 19, 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uriro vakanga vaita nyaya vanga vatiko, saka nyaya yakudzirwa mberi musi wa 26.
Mumwe mutongi wedare redzimhosva anotadza kuuya kudare kuzopa mutongo wake panyaya yemutori wenhau Hopo Chingono. Judicial Services Commission inoramba yakamira nemutongo wedare redzimhosva wakamanikidza vaLuke Malava kuenda pamujikandi gere.
Isu se Law Society of Zimbabwe vazi yambi zambi inengo yedu ndiye minister uri responsible for justice saka takawa nyorera tikati minister tokumbira womuti udze kuti umbo wamuri kutaura uwo kuti vatongi vematare vari kufurirwa kutonga vakarerekera rimwe divi vari kuwana kupi and kana vainahwo vatipewo isusu se Law Society of Zimbabwe tikwanise kuongorora
sangano relo Society of Zimbabwe rokumbira umbowo kugurukota rezvemitemo vazi yambi zambi Ava vanonzi vakazvidza vatongi vematare vakanzwa nyaya yavamalava. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau Hopo Chingono achamira kusvika nemusi wechitatu svondo rinouya kuti anzwe kuti dare richapa mutongo upi pachikumbiro chake chekuti dare raMajor Street rirase nyaya yaari kupomerwa sezvo mutongi wenyaya iyi atadza kuuya kudare. Godwin Mangodya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatadza kuitika mushure mokunge mutongi wenyaya iyi amaivongai muchuchuti guvuriro avo vainge vatara zuva ranhasi kuti vape mutongo panyaya iyi vatadza kuuya kudare vamwe vavo vachiti vange vakabatikana nerimwe basa rimwe remagweta ari kumirira Chingono panyaya iyi vaGift Mutisi vati mutongo panyaya yavaChingono wave kuzopiwa nemusi wechitatu svondo rinouya.
Guriro vakanga vaita nyaya vanga vatiko saka nyaya yakudzirwa mberi musi wa 26.
Nyaya yaChingono yakaraswa nedare reHigh Court mwedzi wapfuura uye yakadzoka kudare zvekare mushure mekunge muchuchusi mukuru munyika vakumbira ihodzi vapikisa mutongo weHigh Court. Zvichakadai magweta aChingono anosanganisira vaMutisi amai Beatrice Mutetwa navaDoug Coulthard nevamwe vange vauya kuzonzwa nyaya iyi mumiriri weZengeza West National Assembly vaJob Scala vavhiringidzwa nemapurisa panze pedare vachirambidzwa kutaura nevatori venhau pamberi pedare iri. VaMutisi varatidzawo kusafara nekiita kwemapurisa.
Tirikutoshamisika kuti pano pamuzinda patinofanira kunge takasununguka tiri kumanikidzirwa nemhaka yei.
VaScala avo vanovewo gweta vashorawo kuita kwemapurisa uku.
Kana hativangoona vanguvai vachingoti ibvai pano voda kutorova mai Mutetwa paya hatimangozviona mega kana maloya edu aakutsiredzerwa kuzoti isiwo vasungwa vavo takatoipa.
Hatina kunzwa divi revakuru vepamatare ekuroten row kuti sei mapurisa atora matanho aatora kana womutauri wemapurisa vapo Unyati. Asi mumwe mushandi wepamatare aya ati kutanga svondo rino magweta anobvumidzwa kutaura nevatori venhau kunze kwedare kana kunzvimbo dzavanopaka motikari dzavo kwete pamberi pedare. Mutauri wesangano remagweta anomirira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti magweta ane kodzero yekutsanangurira vatori venhau neveruzhinji zvinenge zvaitika mudare.
Magweta zvakare anokodzeredza kupa briefing kuudzawo vanhu vanga vasiri kudare. Hatikwasi kunga tese tiri kudare nenyaya dzemacovid regulations, asi tinodaira kuti magweta ane kodzero, ano chisungo chekuti wape waudzinyika kuti zvii zvaitika mudare. Saka zvinhu zviri kutikanganisa zviri kushatirisa zvikuru kuti magweta akutadziswa kuitawo basa ravo.
Mune imwe nyaya yange iri mudare nhasi, kutongwa kwenyaya yemudzidzi wepauniversity of Zimbabwe Alan Moyo, uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kubvisa hurumende nechisimba, pamwe nemumwe wechidiki muMDC Alliance Makomborero haruzivishe, kwatadza kutanga nhasi sezvo vachuchusi vange vasati vagadzirira nyaya iyi yave kutarisira kunzikwa mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano reJudicial Services Commission rinoti rinomira nemutongo wedare repamusoro wakaendesa vaLuk Malava kumuchikandigere nemusi wemugovera, uye Mai Elizabeth Kwaunza ndivo vacharamba vakabata matomu kudzamara nyaya dziri kumatare dzapera kunzwikwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Munyori muJudicial Services Commission vaota Chikwana vati vaive mutevedzerwa vaMalava, amai Elizabeth Kwaunza ndivo vakafanobata chigaro chemutongi mukuru wematare edzimhosva zvisinei nekupikiswa kuri kuitwa nehurumende kwemutongo wakapiwa nedare repamusoro.
Mai Gwaunza ndiye deputy chief justice varipo vari kuedza ezi chief justice.
Vachikwana vati nekuda kwepfungwa dzakasiyana-siyana dziri kupiwa nenyanzvi mune zvemutemo kuti kukwidzwa kwenyaya kumatare pamusoro kunorevei, vachakamirira kuti matare ape mutongo unotsanangura zvinofanirwa kuitwa.
Zvoda kumagweta vari kuita nyaya idzodzo nemakoni ndo vanokwanisa kutaura nezvazvo, sezvo muchinzwa kuti pane kukakatana pakati pemagweta, vamwe vachiti zvinosastenda oda vamachita hazvisi. Saka zvoda kusiyirwa kumatare edzimhosva anenge atonga nyaya idzodzo nekumagweta anenge achitaura nenyaya idzo.
Nyanzvi mune zvemutemo vaCraig Linnington vaudza Studio 7 kuti zvisinei nenyaya dziri kumatare, bumbiro remutemo yenyika rinobudisa pachena kuti vaMalava vakasvika nguva yekuenda kumudyandigere. VaLinnington vati maonero avo ndeyekuti vaMalava vanoramba vari pamudyandigere.
Chief Justice automatically has to be Chief Justice when he turns 70 and any extension of a term limit cannot apply to the incumbent, the person holding that, so cannot apply to the Chief Justice. Now, you asked whether the effect of noting the appeal is to suspend the original court order. I'm sure it shouldn't do that, because whether there was a court order or not in the High Court, it's an objective fact that the Chief Justice ceases to hold office when he reaches the age of 70, whether or not there was a High Court order. So the fact of the Chief Justice leaving office, it is not dependent on a High Court order. It happened automatically when he reached the age of 70. That is my reading of the Constitution.
Mutongi mukuru pakangosvitsa makore makumi manomwe akabva atoenda pamudzikandigere, nekuti kuwedzerwa kwemakore hakusi kwevagara vari pazvigaro. Zvekuti nyaya yakwidzwa kumatare pamusoro hazvigoni kudzosa vaive mutongi mukuru pabasa, nekuti bumbiro remitemo yenyika rinoti vakapedza basa pavakasvitsa makore makumi manomwe.
Asi nyanzvi mune zvemutemo uye vari mutungamiriri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanoti kukwidzwa kwenyaya iyi kudare repamusoro kunomisa mutongo wakapiwa nedare reHigh Court.
Mutemo wedu unoti pakangoitwa apiru pamupa judgment yaitika, judgment iyoyo kana kuti mutongo iwoyo unombosendekwa parutivi kusvika apiru iyo yanzwika.
Asi imwe nyanzvi mune zvemutemo vachishanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vaUbert Mandinde vati kukwidzwa kwenyaya iyi kumatare ekumusoro hakuchinji mutongo wakapiwa nedare reHigh Court nemusi wemugovera wapfuura wekuti vaMalava vaende kumudyandigere.
Isu tiri kuramba takamira neratakataura musi wemuvhuro kuti yedu ideclaratory order. Zvairi declaratory order yatakawana zvinongoreva izvo kuti ndo mutemo mumiriro wakaita pari zvino nyangwe zvavo vakapila tiri kumira nerekuti hazvisaspende decision yakaitwa
nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzinotiwo nyaya iyi ichanetsa kutonga sezvo vatongi vese vekumatare pamusoro esupreme court neconstitutional court vakadomwa mumapepa akaendeswa kudare repamusoro nesangano rezimbabwe human rights ngo forum pamwe neyoung lawyers association of zimbabwe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wesangano remagweta Rental Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vanoti vanyora tsamba kugurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi kuti vaburitse humbowo hwavanoti vanawo hwekuti vatongi vematare vari kutonga vakarerekera rimwe divi mushure mekunge vapa mutongo hwekuti mutongi mukuru wematare vaLuke Malaba vainde pamudyandigere sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Vaziyambi vakatumira mashoko kuvatori venhau nemusi wemugovera vachipomera vatongi vatatu vedare repamusoro vanoti Justice Hepias Jou, Justice Edith Mushore naJustice Helena Charewa mhosva yekushandiswa nehurumende dzekunze kuda kukonzera kusagadzikana munyika vakati vane umbowo hwezvavakataura. Vaziyambi inhengo yeLaw Society of Zimbabwe uye sangano iri rinoti rinokwanisa kuvatorera matano. Hatina kukwanisa kubata vaziyambi nezvetsamba inonzi yakanyorwa neLaw Society of Zimbabwe, asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakanyorawo padande mutande ravo reTwitter vachishora Law Society of Zimbabwe vachiti inoshandiswa sembato nevachena vane makambani emagweta. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazonyora havo padande mutande ravo reTwitter vachiti hurumende inoremekedza matare edzimhosva uye kuva nerusununguko kwavo sezvo zvakakosha panyaya yeutongo hwejekerere. Mumashoko kuvatori venhau, bato guru rinopikisa reMDC Alliance rati vaziyambi vanofanira kukumbira ruregerero kunyika uye rikati kuvandudzwa kwebumbiro remitemo hakusi pamutemo. Vachitaura mudare reparamende nezuro vatemba muliswa nhengo yedare iri inomirira Norton vakatiwo vaziyambi vanofanira kusiya basa uye kuzotsanangurira kudare iri kuti zvavaitaura zvinorevei. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamagaya.
seLaw Society of Zimbabwe takaona mashoko aya semashoko asina kukodzera kuti ange achitaurwa negurukota rehurumende rinoona nezvemutemo muno munyika uyezve nemunhu akarejistwa segweta nematare edzimhosva.
Ko sei muchidaro?
Tinodaro nekuti mutemo unozikanwa kuti matare anofanira kusiiwa achishanda pasina kumbonyikidzwa, pasina kuvhundutsirwa, pasina kutyisidzirwa. Mashoko avaziyambi ziyambi maonero atinoita anovhundutsira matare, anotyisidzira matare kuti vazotya kutonga nyaya dzavo pasina yatinoti pachirungu independence.
Pane matano amuri kutorera here vaziyambi?
Isu seLaw Society of Zimbabwe vaziyambi ziyambi inhengo yedu, ndiye minista uri responsible for justice. Saka takavanyorera tikati minista tokumbirawo mutiudze kuti umbo hwamuri kutaura uhwo kuti majaji vatongi vematare vari furirwa kutonga vakarerekera rimwe divi vari kuhwana kupi, ende kana vainahwo vatipewo isusu seLaw Society of Zimbabwe tikwanise kuongorora uyezve tati vatitsanangurire kuti tizive kuti sei vasina kuisa umbowohwu pamberi pedare pakatongwa nyaya iyi, nekuti vaziyambi ziyambi vanga vachitovawo mumwe wavanhu vanga vane nyaya yanga yakamira pamberi pedare. But iko zvino hatisi kuti hedu havana, pamwe kuda vanahwo tangu chatangu kumbira kwavari ndechekuti vatipe umbowo ihwohwo tihuongorore.
Kuri kuti hapana umbowo hwacho, pane zvamungakwanisa kuita here pamutemo?
Kana tazoona kuti hapana umbowo and vaita vachityora zvinotarisirwa pakunge magweta achiita, tine kodzero yekuzotora nyaya yacho toendesa kukomiti inoongorora unhu hwemagweta, ndo vanozotiudza kuti toita sei.
Vacharamba vanoti vose Law Society of Zimbabwe muri kushandiswa sembato nevachena, munoti kudii nemashoko aya?
Mashoko avacharamba haana chokwadi mukati, nokuti sangano rinonzi Law Society of Zimbabwe isangano rema members. Ende ma member edu maloya akaregistwa nedare repamusoro muno muZimbabwe dare rehigh court. Ndova chena vedi vavo ndova anotipa mari. Kana vari vachena vari kutaura aiwa pamugoda vakutaura chokwadi hatina vamwe vachena kusiya kwema members edu. Ende vacharamba chimwe chinhu chavanofanira kunzwisisa ndechekuti isu selo society of Zimbabwe zvatinobvumirwa kuita zvakanyorwa mumutemo.
Chikamu chipichi?
Section 53 vacharamba vanogona kunotora voverenga vonyatsonzwisisa kuti izvi lo society ndozvainoita, izvi ndozvainobvumirwa kuita. Kana vaona ipapo vachaona kuti zvavataura padande mutande retwitter ndezvemanyepo. Kana ivo vacharamba semutauri wehurumende vaine dambudziko nezvatiri kuita selaw society of Zimbabwe, vanoziva vanhu kune maofisi edu, vanofanira vanogona kutisheedza tovatsanangurira kuti ndo zvatinoita izvi, zvitovadzidzisa, hatimboregedzi kuvadzidzisa kuti vanzwisise.
Mutungamiri wesangano remagweta reZimbabwe Law Society vaWellington Magaya vachitaura vari parunare muHarare. Mashoko atichangotambira anotiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma vatongi vashanu vedare reConstitutional Court avo vachatora miko mangwana. Vatongi ava vanoti Justice Paddington Garwe, Justice Rita Makarau, Justice N. Mary Gora, Justice Ben Shachwayo uye Justice Bharat Patel. Vari kutarisirwa kutoreswa mhiko nevakafanobata chigaro chemutongi mukuru weMatare, amai Elizabeth Gwaunza. Hurumende yakazivisa nezuro kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinopinda munyika zvichibva kunze zvave kufanirwa kutanga zvanogariswa kwazvo zvoga kwemazuva zvichizvibhadharira zvoga mari senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakativo vanopinda munyika vaine COVID-19 vachaendeswa kunzvimbo dzinochengeterwa vanenge vaine chirwere ichi. Izvi zviri kuuya panguva iyo vanhu vakawanda vari kutyira kuti mhando yeutachiwana hwakatanga kuonekwa kuIndia hunogona kunge hwave munyika, zvichitevera kuwanikwa kwahwakaitwa muBotswana neSouth Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike, avo vagara vachikurudzira kuti vanobva kunze vaongororwe zvakasimba vasati vapinda mune veruzhinji.
Isu tinogamuchira urongwa hutsva hwatorwa nehurumende sezvo zviri izvo zvatanga tichikurudzira nekuda kwekuti Zimbabwe hazvaigona kuti isarirwa sure urongwa hwanga uchiitwa nedzimwe nyika. Tikatarisa nyika dzakaita sana Britain, vatogara vachitoti kana uchipinda muBritain unosvikira kuquarantine ende uchizvibhadharira nemari yako. Zvimwezvo nekuda kwokuti kana wazoonekwa uri positive unoendawo zvekare kuisolation paunenge uchizvibhadharira nemari yako. Saka isusu tinozvigamuchira zvikuru uye tinovimba kuti zvichaita kuti vanhu vaivai vari kubva kunyika dzatingati mahotspots dzine uwandu hwakawanda hwevanhu vane COVID-19 dzakaita sana India vafunge kaviri vasati vauya kuno kuZimbabwe. Tinotibatsirawo zvekare bhozi tichitanga tichitotya kuti nekuda kwe-third wave yeCOVID-19 sezvo tichiziva kuti mamiriro emabasa ezveutano muno munyika haana kunyatsoti tsvikiti. Saka tikazoita dambudziko rekuzorohwa nevariant iyoyi iri kubva kuIndia, tinobva tazopinda dambudziko huru. Saka matanho atorwa necabhineti iwawo, aiwa, tinomakurudzira uye tinomatenda.
Vazhinji vari kuchema nyaya yekuti hongu matanho iyeye anogona kunge achitorwa, asi mikana yekupinda munyika kana kuti mabhodha umu vanhu vanokwanisa kunge vachingozosvetuka mabhodha vachipinda muZimbabwe, zvinoita kuti pasazoonekwa zvakanyanya kuteerwa kwekupinda kwedenda iri. Zvii zvamungataura?
Tinoziva kuti mabhodha edu ane maburi, tinovati maporous borders. Tikatarisa mabhodha irori, bhodha redu reZimbabwe neSouth Africa, Zimbabwe neBotswana, Zimbabwe neMozambique, Zimbabwe neZambia, tine dambudziko revanhu vakawandisa vanoramba vachipoya zuva nezuva. Saka zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti taitawedzera matanho ekupikita kumabhodha ikoko, kuwedzera masevheyensi kumabhodha ikoko, kuitira kuti mumwe nemumwe anenge achipinda muno munyika anga achinyatso screenwa.
Takanzwawo nemusi wemuvhuro Botswana ichizivisa kuti yakanga yawana vanhu vaviri vane variant yekuindia iyi. Tichiona kuti South Africa imwe yenyika dzinonzi dzine variant iyo inechekare panyika sere dzemuAfrica dzine variant iyo. Izvi zvamungataura
izvo zvinoreva izvo kuti isusu senyika muno muZimbabwe tinokwanisa kuzvinyengera kana kuzvisimbisa tichiti variant yekuindia hatisati taanayo. Izvo zvinokonzerwa nekuda kwekuti testing capacity yedu yemuno munyika chiri pasi pasi. Uwandu hwevanhu vari kutestwa muno muZimbabwe chiri kumasure zvakanyanya. Saka irori dambudziko reindian variant tinogona kunge chitori naro.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19 kuBulawayo, vamwe vanhu makumi maviri nevatatu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 38,595. Uwandu hwevanhu vafa necovid-19 hwakasvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi masere nevatatu kana kuti 1,583. Kusvika pari zvino vanhu zviuru mazana matatu nemazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 600,579 vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19. Yashika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees riri kudzokorora mashoko aro ekuti Tanzania haifaniri kumanikidza vapoteri kudzokera kuMozambique uko vari kutiza mhirizhonga iri kuitika mudunhu reCabo Delgado. Izvi zvinotevera mashoko ari kubuda anoti Tanzania yakamanikidza vanhu vanodarika zviuru zvina kudzokera kuMozambique mushure mekunge vapinda munyika iyi vachitsvaga upoteri kubva muna Gunyana. Mwedzi wapera, vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu vakadzingwa muTanzania vaenda kunotsvaga upoteri munyika iyi. America yakazivisa svondo rino kuti ichagovana nedzimwe nyika nhomba yeCovid-19 dzinosvika mamiriyoni makumi maviri pamusoro penhomba dzinosvika mamiriyoni makumi matanhatu dzayakavimbisa kare kuti dzipiwe dzimwe nyika. Asi hapana nyika dzati dzadomwa kuti ndidzo dzichapiwa nhomba idzi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana-siyana zviri kuunganidza mari yekubatsira mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume muzvirongwa zvavari kuita zvekuchenesa nzvimbo dzinogara veruzhinji. VaNgarivhume vanoti vari kufara nerutsigiro rwavari kuwana kubva kuzvarwa zveZimbabwe izvi, uye vanotiwo vanga vasina kutarisira rutsigiro rwakadai. Vanotiwo pari zvino vari kutarisira kuchenesa nzvimbo yebudiriro muHarare, uye vakakumbirwa kuti vaendewo kune mamwe maguta emunyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
VeDiaspora vari kutikurudzira zvakanyanya kuti basa ratiri kuita rakanaka pfuure mberi VaNgarivhume. Tiri kuwane mameseji akawanda zvakanyanya ekurudziro kubva kuDiaspora. Kune vamwe vari kuDiaspora vari kutitumire mari kuti ini ndinobva kuGlenview. Ndinokumbirawo kuti muende mundoklina marara ari pakati pakati, hama dzedu dzatambura, tibatsirei. Vobva vatumire mari yekuti tihaye zvikwanisiro zvekutakure marara ese zvatiri kuita. Saka ndo nzira dziri kutsigira nadzo vanhu vekuDiaspora idzodzo.
Pari zvino makatarisa kunge muri kuenda kune dzimwe nzvimbo dzipi? Tomboti pane vamwe vari kuDiaspora vakateerera.
Zuro chaiye taifanira kunge tiri kubudiriro, but pane zvakatikanganisa. Saka mukati mezuva kana rinotevera tichange tichidzoka kubudiriro tinogadzirisa. Then tine vanhu vakatikumbira zvakanyanya kuti tibudewo kunze kweHarare. Kune vagari vekuBulawayo vari kuti please musatikanganwawo, tine nzvimbo dziri kuda kunzi dzibatsiridzwe kuklina tigokurudzire macitizens kuita izvozvo. Saka tiri kutarisira kuti munguva mazuva anotevera tichange takutanga kutobuda kunze kweHarare tichindo klina. but pari zvino tatakanyanya kufokasa nenzvimbo dzinogare misha yevanhu vakawanda nokuti ndoo ikoko kune dambudziko guru rekuzoite zvirwere kana kukaita maoutbreak.
Vanenge vachida kushanda nemi vari diaspora vanokubata ipapi?
Vanogona kutibata padande mutande redu reJuly 31st Movement, www.31julymovement.com. Vakaenda ipapo vanobva vaona donate button redu riri ipapo rinovaendesa kupaypal account yedu, uye vakaenda zvakare padande mutande rangu reTwitter @ngarivume Jacob. Ndakatoita pin pamusoro donate button redu rekuti vagone kuisa mari kutsigira nenzvimbo dzavangada. Ende kana vachinge vaise mari kana vachida kuti pane nzvimbo yavanoda kuti tiende kundogadzirisa, vanobva vatinyorera zvakare pamadande mutande edu kuti please tenderewo kunzvimbo yakati, tinobva tadaro. Kana paemail address yeJuly 31 iri pawebsite redu, vanobva vaisa information yekwavanoda kuti tinge tichigadzirisa ikoko. Saka ndo zvatiri kuita nemashandiro atiri kuita nevanhu.
Chii chakaita kuti muzofunga kuita chirongwa ichi?
Ini tinotenderera seboka reJuly 31st Movement and ini semunhuwo zvakare ndiri mutungamiri weTransform Zimbabwe, tinogara muvanhu, tinofamba nevanhu tichikurukura navo tichinzwa matambudziko avo. Saka pane imwe visit yandakaita community tour yatakaita kumbare, tikausvike panzvimbo yanga ine marara ane honye, honye dzacho dziri pamusoro pechibhorani chemvura. Zvakandibaye mwoyo zvakanyanya kusvika takakurukura nevagari vematapi flats panga para affected pacho, tikaona kuti aiwa ngati edze kugadzirisa kuti tiise mari tibvise mararaya. Tikatoisa mari yangu pachangu, tikaona kuti hazvinyanyi kudhura zvakanyanya. Zvakatikosta mari inongoita $400. Zuro chaiye chaiye ndanga ndiri kubudiriro. Kubudiriro ndakapinde mumisha yevanhu kubudiriro 4. Tikaone vanhu vaidye sadza mukati mesuwage. Vakatudza kuti vaane mavhiki maviri, vamwe mwedzi, vamwe kure, zvinhu zvakadaro. Vamwe vakati tigadzirirewo sewage, remain system yesewage munzvimbo ino pamwe dambudziko redu rinopera. Tanzwa zvakadaro sevanhu vanogare muvanhu, tinobva tatingatibatsiridze. Ndakachema zuro kubudise musodzi ndichione situation yekutoti takutozvigamuchira sevagari veZimbabwe kuti things can be like that. It is wrong, we can't have it like that, we need to do something.
VaJacob Ngarivhume, mutungamiri webato reTransform Zimbabwe, vachitaura naMavelas Mukanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Muchirongwa cheLife Talk na 8 pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zveLife Talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutongi wedare redzimhosva anotadza kuuya kudare kuzopa mutongo wake panyaya yemutori wenhau Hopo Chingono. Judicial Services Commission inoramba yakamira nemutongo wedare redzimhosva wakamanikidza vaLuke Malaba kuenda pamudyandigere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhulunywa ngominister uZiyambi Ziyambi ayikho okuyindlela izanu ephila ngayo ubika abayikho abakwenzayo umnankagwa sezama ukukwenza uzama ukuthi agezise lolu bhixo solukhona awusagezisele amazwi akomo ungavela wakhulume awaginyeke ukuthi wabisele muva sevele yaphuma.
Abenhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe bathi sebelobele umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi befuna achasise ngokuchothoza imithethwandaba akwenzileyo esithi isetshenziswa izitha.
We were informed by the minister of Botswana that it is their government policy to vaccinate all Zimbabweans. Zimbabwe is ready to also vaccinate those.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi eleBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni yeCOVID-19 kungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuhlala kumbe kabalawo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziveza ukukhathazeka ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zizahlala kuma-quarantine centers zizibhatalela nxa zingelawo amaphepha aveza ukuthi kazila mkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe ithi isilobele umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi incwadi imxwayisa ukuthi ayiphe ubufakazi bamazwi yakhe okuthi imithethwandaba yeZimbabwe isetshenziswa izitha zaphandle. UZiyambi wethule amazwi la ethukuthele phezu kwesinqumo esethulwe yi-High Court ngomgqibelo esokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wephule umthetho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kukamnumzana Luke Malaba osuswe isinqumo lesi esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Ngemva kokudlithizwa nguZulu, uhulumende wethu le umbiko izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lesinqumo se-High Court phezu kodaba lukamalaba. UMnankagwa laye wethule umbiko ofanayo enkundleni yeTwitter esithi uhulumende wakhe uyayihlonipha imithethwandaba kanye lezinqumo zayo. Wengeze wathi uZulu weZimbabwe jikelele kungakhathalekile ukuthi umuntu ungubani kumele ayihloniphe imithethwandaba. UMnankagwa uthe njalo bayakuhlonipha ukuthi izinkantolo zisebenza zizimele kungela kungenela kwabezombusazwe. Lanxa kunjalo umkhokheli weLaw Society of Zimbabwe umnumzana Wellington Magaya utshele iStudio 7 ukuthi amazwi kaZiyambi ahlambaza imithethwandaba. Ngokunjalo uthe bafuna abaphe ubufakazi bokuthi ngempela kulezitha ezisebenzisa imithethwandaba. ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Isenzo sika minister uZiyambi Ziyambi abantu ukhanya ngani kabazange bathanda ukuthi basihlazise ngokuqinisekileyo njalo bazikise imibono yabo ngaba kwenzile khonoko bebezazivisisa ukuthi indaba le ilesisusa isisusa sayo yonke indaba le siyikuthi umbuso kaMnangagwa uzike ekuphileni ngodlame langesilungu esingathi ngama threats izikhathi zonke kusukela ekutheni konke lokhu kusukela isusa sakho siyikuthi umbuso kaMnangagwa wona vele uqala ukuba khona kuze kuthiwe usesembusweni kwasukela ekutheni wathatha umbuso lo ngodlame esingathi ngesilungu yikhu umuntu othatha umbuso ngodlame ngezindlela uvele wephulile umthetho konke akwenzayo akukho emthethweni ngoba vele ungene ngendlela engaqondanga sokusitsho ukuthi lalapho esesikhundleni eqhubeka ebusa uzaqhubeka esebenzisa indlela zonke ezephula umthetho
yena umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyayihlonipha imithethwandaba kanye lezinqumo zayo zonke lanxa nje ezinye engavumelani lazo ungathini ngalawo mazwi
uZiyambi Ziyambi ufana lo Titis othi nxa ekhonkotha esenza akwenzayo ekwenza ngoba ekhuselwa ngumnini umnikazi ukuthi akwenze aze ayehlokoza laphana alume abantu ngoba umnikazi uyakuvumela ukuthi kwenzeke lokho ukuphenduka kwaMnangagwa esebuya ekhuluma esithi yena hayi imthethwandaba lemthetho yelizwe bayayihlonipha ngitsho lesisekelo sombuso konke lokhu akukhuluma yize nje lizabalele kuyindlela nje yokuthi ngoba uyakwazi ukuthi inkulumo kaminista wakhe ayikhulume Ministro wakhe wenze okwenziwa okufana lomntwana egumeni abadala nxa behlala bekhuluma benyeya bekhuluma izinto ezingaqondanga umntwana besesuma laphana zikhulumele ahlale kuzwa kukhulunywa ngkhaya engakwazi ukuthi into ekhulunywa ngasese akumelanga ikhulumele obaba manje uMnangagwa njengomzali usebona ukuthi umntwana usephambanisile sezama ukuthi azame ukuthi acline le nto enze uminister wakhe kukanti ke uvele sokungemuva kwendaba ngoba eqinisweni siyakwazi ukuthi okukhulunywa nguminister uZiyambi Ziyambi yikho okuyindikimba yikho okuyindaba yikho okuyindlela izanu ephila ngayo ubika abayikho abakwenzayo uMnangagwa sezama ukukwenza uzama ukuthi agezise lolubhixo solukhona alusagezisele amazwi akomo ungavela wakhulume awaginyeke ukuthi wabisele muva sevele yaphuma usezama nje ukuthi acole alolonge akuyi kuphuma lutho abantu bayamazi ukuthi uMnangagwa isima kanjani njalo labafana bakhe laba sesibazi ukuthi bangabafana banjani bangabantu banjani so inkulumo kaMnangagwa kale akufanelanga sithi nxa siyikhangele njengokuthi inkulumo yomuntu oqotho akukho buqotho inkulumeni kaMnangagwa
uDokotela Mhlanga uhlaziya ezombusaswe Abogatsha lwezempilakahle bathi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela iCOVID-19 iselikunkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 600,579 kuthi asebehlatshwe esibili sebezinkulungwane ezinamakhulu edlula amabili 231,375 ababulawe ilumkhuhlane izolo babili njalo abatholakale belawo bangamashumi amabili lantathu 23 asebefunyenwe belawo bonke kusukela nyakenye sebezinkulungwane eziphose zifike kumashumi amane 38,595 Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shaba uthi eBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni yeCOVID-19 kungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuhlala afaneleyo kumbe kabalawo kubika umqondisi Dube
Ushaba okade evakatshele omunye wakhe wakele Botswana ngolesibili uthi uyajabula ngesithembiso seBotswana esokuhlaba konke abeZimbabwe abahlala kuleli lizwe. Bekulokukhathazeka ukuthi abanye abeZimbabwe abahlala eBotswana kakhulu abangene ungekho emthethweni balakho ukweqiwa ngesikhathi sokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19. Ushaba uthi uthenjisiwe ngumphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uDkt Lemogang Kwapi ukuthi akulamuntu ozathiwa phandle kumkhankaso wokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19.
We were informed by the Minister of Botswana that it is their government policy to vaccinate all Zimbabweans.
Siyazisiwe ngumphathi ntambo wakwele Botswana ukuthi kuyindlela yabo yokuthi bonke abeZimbabwe behlatshwe ijekiseni. Siyakubongela lokhu. Lathi sizahlaba bonke abeBotswana abahlala emizini esemngceleni yeZimbabwe.
Zimbabwe is ready to also vaccinate those people.
Kodwa abeZimbabwe leBotswana bathi bazabona ngezenzo ngoba besethuswa ukuthi uma begcwalisa amaphepha okuhlatshwa kulalapho kudingala ukuthi kulotshwe inombolo yephepha lokuhlala eBotswana i-residence permit. Umnumzana Mthabisi Dube uthi kudingakala kwe-information le kungatsho ukuba labo abanala maphepha okuhlala eBotswana baza kuba esemsileni ekutholeni ijekiseni ye-COVID-19.
Siyezwa ukuthi eleBotswana liza vaccinate abeZimbabwe kodwa esizibuza khona ukuthi kungani uma kufilwa ama vaccination forms kufunakala iresidence permit number uma ungelayo wenzakalani indaba kudingakala konke lokho.
Kusenjalo uShaba uthi kulokuningi amazwe mabele azawuhlafuna emhlanganweni obanjwa mnyaka wonke oyibi National Commission okhokhelwa ngumongameli Mokgweetsi Masisilo eMasem Mnangagwa. Lo nyaka lithuba leZimbabwe ukuba inkundla yalomhlangano uShaba isithi bakhangelele ukuthi mhlawumbe ungaba seVictoria Falls ngoba idolobho leli selihambe isibanga esithile ekuhlabeni abantu iJackson yeCOVID-19.
We are not yet set or agreed where the venue could be.
Asikavumelani ukuthi umhlangano uzabanjelwa ngapi kodwa ngenxa yesibanga esesihanjwe ekuhlabeni ijekiseni ye-COVID-19 eVictoria Falls umhlangano lo ungabanjelwa eVictoria Falls.
Victoria Falls, this meeting could be planned to happen in Victoria Falls.
Kwezinye indaba uShaba uthi eZimbabwe likhayelele ukungena kuhlelo lobholoho lweKazungula kodwa uthi iZimbabwe iqhubekela phambili ngokuthuthukisa umncele weBeit Bridge uze uqhubeke ukhanga amaloli athwala impahla evela emazweni achiyeneyo. Kulokho esabela ukuthi eZimbabwe lizalahlekelwa imali eningi kulandela ukuvula kwebholoho leKazungula lona lixhumanisa iBotswana leZambia njalo libonwa njengomkhandlo ongenisa amaloli empahla kumkambo osenyakatho yeAfrica. NginguMqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Izakhamizi zelokishi lemganwini kobulawayo zihlaba umkhosi ngamanzi eziwathola empompini angahlambulukanga osokubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihuto. Lokhu sokudale ukuthi abenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residence Association bathathe amanyathelo. Kubika obatabile Masuku.
Izakhamizi lezi ziveze ukukhathazeka okukhulu ngesimo samanzi ababhekane laso besithi amanzi aphuma empompini encolile njalo elephunga elibi okokuthi bengaqinisela abawanathe agcina ebagulisa. Umnumzana Ambrose Sibindi siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association uchasisa ngobunzima obubhekane labantu abahlala emganwini.
Siyananzelela ukuthi kulezindlu kumbe kulesigaba elokitshini lemganwini lapha okuphuma khona amanzi angathi ale contamination esingathi ngamanzi angcolileyo. Izakhamizi yachuthi kungathi kulesuwa phakathi kwalawo manzi, ngokunjalo-ke izakhamizi zihlabe umkhosi. Lathi ekufikeni kwethu sabona ukuthi hayi amanzi lana akhanya sibili kwesikhathi uzwa kungathi kulo mnuko othile ongathi awumuhle.
Esinye isakhamizi semganwini unkosikazi Nobuhle Juma uthi okwenzakala kibo kuzafana lokwenzakala eluveve nyakenye.
Kunzima esihlangane lakho ngoba kathesi asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani kumbe kuzafanana lokweluveve. Wonke umuntu uyagula endlini, akula oncedisa omunye, sekuyikutshintshana itoilet.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ikhansili yathumela iqula lezempilakahle ukuthi liyehlola abagulayo lokubacebisa ukuthi baye emaklinika.
Sathola ama reports ukuthi kulendawo emganwini lapho amanzi angani aphuma engahlanzekanga, ama water quality complaints. Sesithole lawa ama reports, i-council yathumela ama team amathathu ngempila kahle yahamba siyakhangela ithatha ama samples ukuthi icheke amanzi ukuthi aminjani. Babe ngena ezindlini lezi kade sithole khona ama reports ukuthi kulabantu abangezwa kuhle, sihamba silandelela ukuthi nanzelele ukuthi abanye babehambile esibhedlela. But abanye sacebisa ukuthi abahambe laseklinikhi lapho abazancediswa khona. Esocebisayo kathesi izakhamizi ukuthi nxa sivula impompi singabona amanzi angani alekhala esingayijayelelanga, siyacela bakithi ukuthi sibilise amanzi singakanathi.
Unkosikazi Mpofu wengeze ethi ikhanseli izalungisisa indawo lapho amapayipi adabuke khona, ethi njalo okwamanje ikhanseli izahlala ivulile amanzi emganwini ukuze ingcikeza ehleli empompini iphume.
So ikhanseli ithe sinanzelele lokhu ukuthi ezinye impompi zike zahlala amanzi engabi maningi kusystem, ivulile amanzi esingathi uninterrupted water supply to ama-areas lawa a-affected emganwini. E push anything nxa kuphakathi njalo uthi abantu bethole amanzi. Okunye futhi esikwenzileyo sinanzelela ukuthi kwezinye indawo kule stitchi ezidubukileyo kulamanzi apompozayo ama water base. Esesikwenzileyo njengecouncil sithumele njalo enye team uthi landelele izame ukulungisa and intensify ama repairs ama sewer base ama water base lama water leaks.
Izakhamizi zemganini zithi amanzi abesithi nxa engahamba esephenduka agcina esephuma empompini elephunga elibi njalo elombala oluhlaza kumbe omnyama. Lokhu kwethusa abaningi asebesesabela ukuthi bazagcina besehlelwa ingozi yinye ehlela izakhamizi zeluveve nyakenye. Ngomnyaka ophelileyo kubhubhe abantu abalitshumi lantathu i-13 kuthi abazinkulungwane ezimbili bagula ngemva kokunatha amanzi angcolileyo elokitshini leluveve. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Livetalk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa isizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abaninibhizimusi bakwele Melika bakhala ngokuthi lokhu bethwele nzima ukuzwisisa iziqondiso zabe-Centers for Disease Control and Prevention zokuyekethisa ukugqokwa kwamamaski ukuzivikela ekubanjweni yi-COVID-19 kwalabo asebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni ye-vaccine. Iningi labohulumende bezabelo babikwa sebekhululekile ukubeka ezabo iziqondiso ezibavumela ukubana abantu bangene emavinkilini begqokile kumbe bengagqokanga amamaski, ikakhulu labo abayabe sebehlatshiwe amajekiseni awe-vaccine. Umeli kamongameli weMelika obona ngomsebenzi wenguquko yezomkhathi u-US Climate Envoy John Kerry uhlangene nomphathintambo wezobudlelwane be-German lamanye amazwe omhlaba u-Heiko Maas esikolweni salelo lizwe i-Berlin. Lo mhlangano bawenze ngaphambilini komhlangano omkhulu owenzelwa kweleScotland bona lo mnyaka ophathelane lenhlupho ezibhekane lezemvelo emazweni womhlaba zibangelwa yikuguquka komkhathi. Umongameli Emmanuel Macron wakweleFrance ube lo mhlangano ngolwesibili lenkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika kanye lenhlanganiso lamankampani akweletisa imali emhlabeni jikelele esigodlweni selizwe lakhe iParis. Lo mhlangano ube ungowokuzama ukudinga indlela zokuthi amazwe awe-Afrika athinteke kubi ngobhubhane olwe-COVID-19 iminotho yawo angaphathiswa njani ukuthuthukisa umnotho kanye lezikweleti ezivele zilawo lawo mazwe. Umongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa uhlangene lomunye wakhe wakwele Mozambique uFelipe Jacinto Nyusi eParis kwele France ngaphambilini komhlangano abanxuswe khona ngumongameli Emmanuel Macron ngoncedo lwemali abangaluthola enhlanganisweni eziphathisa amazwe omhlaba eyeParis Club.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zingelamaphepha atshengisa ukuthi kazilawo umkhuhlane we-coronavirus zizaqala zihlaliswe kuma-quarantine centers zizibhadalela. Kubika uThuso Khumalo.
Iningi labeZimbabwe laba bathi inyathelo likahulumende leli lizavimba ukuya emakhaya okuyinto ezakwenza bahlale isikhathi eside bengabonani lemuli zabo ezisekhaya. Isizalwane seZimbabwe obuye njalo abesikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ezim imbokodo unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi akuzwisiseka ukuthi uhulumende uselusolene uhlelo lokuthi umuntu angene ngencwadi ekhombisa ukuthi uhloliwe kwatholakala ukuthi akalalo igciwane.
Akuwona umbono noma isinqumo esihle emphakathini ngoba lokho ngicabanga ukuthi kuzaphoqa abantu ukuthi bequmncele bengangeni ngokusemthethweni. Phela nizathi ma ngicabangela insuku engiziphiwe noma insuku engizicelile ukuthi ngiyekhangela lami ekhaya ngikhangela abadala zizabe zizincane bese kuthiwa kangiqale ngivaleleke thothi mhlawumbe uhambela umkhuhlane.
Ekhuluma labezindaba izolo ngemva komhlangano wedale la waphatha intambo umphatha intambo ogatsha lubona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswango uthi izizalwane zeZimbabwe ezibuyela ekhaya zizaqala zigcinwe endaweni ezithile zingakavunyelwa ukuyahlangana lemuli zazo. Labo abagciniweyo kusamelela ukuthi kubonwe ukuthi abalawo yini umkhuhlane we-corona bazazibhadalela indleko zonke zokugcinwa kwabo. Abatholakala belalo umkhuhlane we-COVID-19 labo kukhangelela ukuthi bazibhadalele imali yokwelatshwa lezinye indingeko ezibhedlela ababe bevalelwe kuzo. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lesi sinqumo esenziwe nguhulumende engazange acabangisise kahle.
Abantu bahamba ekhaya nje for isikhathi esifishane kakhulu, then for 3 days, 1 week. Manje mase ukuthi asebezagcinwa kunzima kakhulu. Besicela thina ugovernment yaseZimbabwe ukuthi lo umuntu elazi incwadi ezimvumelayo ukuthi u-COVID free akangene elizweni. Siyacela nje ugovernment yaseZimbabwe ukuthi hawu abantu baphila ngokube lokhu begijima bengale emazweni angapha bekula amazwe bedinga into engabaphilisi abacatshangele.
Loba nje imingcele eZimbabwe besavaliwe labo abalencwadi ezemthethweni zokusebenza kwele South Africa bebelokhu bevunyelwa ukungena lokuphuma elizweni. Bekudingeka kuphela ukuthi babe lencwadi ezikhombisa ukuthi abalalo igciwane le-coronavirus. Bese kulensolo eziningi ngalezi ncwadi njengoba abanye bekubikwa besebenzisa ezamanga okuyinto ebifaka izihlobo zabo engozini. Kodwa abaningi bathi bekungcono kusetshenziswe lezi ncwadi njengoba ukuvalelwa sekusitsho ukuthi sebezaqeda phezu kweviki bengakafiki emulini zabo kanti ke bazabe sebefuneka lasemsebenzini kwele South Africa. Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi iphutha elikhulu kulesinqumo ngelokuthi uhulumende athi laba bantu bazibhadalele indleko zokugcinwa kwabo.
Angiboni kuyisu elihle ukuthi abantu labo abasuka ngaphandle kwelizwe nxa befika elizweni ukuthi bavalelwa ngezimali zabo. Ngoba siyazi ukuthi iningi lamaZimbabwe angaphandle kwelizwe awalayo yona imali yokuthi azithengele ukuya ethunjini. Kukanti nxa sesibengezelela futhi umthwalo ongaka uhulumende ngibona ngani uzathi sithi uzama ukuvikela kumemetheka komkhuhlane agcine eseumemethekisa ngoba abantu bazabe bengasangeni ngendlela eziyizo elizweni.
Abanye bakhala ngokuthi ngesikhathi uhulumende esanda kwethula uhlelo olufanayo i-coronavirus isanda kufika nyakenye bekulokukhonona okukhulu ngokungcola indlala lesiphatho esingesihle kunengi zalezi ndawo. Bebekhona njalo abebekhala ngokuthi bafike bathola i-corona kulezi ndawo ngenxa yokuminyana kwabantu. Unkosikazi Mtshwangwa uthi uhulumende usahlolisisa ukuthi isigulane esibulewe coronavirus edolobheni leKhwekhwe kungabe besihlaselwe luhlobo lwecoronavirus esibulele abaningi kwele India na. Uhulumende weSouth Africa usanda kubika ukuthi izabelo ezimbili iGauteng elabe Zimbabwe abaningi leFree State sezingene kuhlandla lesithathu lokuhlaselwa iCoronavirus. Lokhu kulandela njalo imbiko ekhombisa ukuthi uhlobo lwecoronavirus oselubulele abantu kwele India lolumemetheke ngesiqubu eNgiland. Omabili amagciwane la asengenile kwele South Africa. Sebe sedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha over 1.6 million abantu asebehlaselwe iCoronavirus kwele South Africa. Katige baphezu kwezinkulungwane ezingamachumi amathathu lesitshiyagalombili over 38,000 asebehlaselwe eZimbabwe. Mwelestuno 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Kesizwe abalaleli bestudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala elizweni.
Mina ngokancube owesomnene olalela istudio 7 kusukela ngo 6 part kweviki kuchau 7 ngiya ngihlelele futhi intambama ngo 7 kuchau 9 akho ke ikholoko istudio 7 ngithanda singitshela izinto ezimnandi ezidlalelayo.
Salbona ngu studio 7 nabo babo Ezra Jesus Banda mina ngi Christopher Mazweli Thuli chairman ka Zwela Big yini uzwela big liqembu labantwana labadala lovu lasungula ngo 2019 eGoli injongo kuyikuthuthukisa isikolo sayithi lihle ithendele likhala legijini sasathenga istationery lefurniture ka 20,000 sihlanganisa zonke indleko zakhona phecelezi ikho besicela zonke izizalwane zakithi ebezingazi zisondele sithi gwaqa siphathisaneni abadala bethu lesikolo sethu nabantwabethu nezihlobo zethu imvuma ngeyethu ngeyami ngeyakho okwamanje siphezulu kokwakho sokwakha igxiba lokuphekela izandla zingabaningi umsebenzi uba mlutshwane sithi phambili lozwela bil kanye ne-executive asitshaleni sizabo siyabonga kustudio 7 ukusihlanganisa kumagumbi wonke amanye omhlaba sibusisiwe isandla esiphandle okhuluma ngomgcini sihlalo kaJela B uChris Mazulekho wasekundawo.
Labo bekungabalaleli bestudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala eZimbabwe. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abenhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe bathi sebelobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi befuna achasise ngokucothoza imithethwandaba akwenzileyo esithi isetshenziswa izitha zeZimbabwe. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi leBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungelani lokuthi balamaphepha kumbe kabalawo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zingelamaphepha atshengisa ukuthi kazela coronavirus zizahlala kuma-quarantine centers zizibhadalela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30 yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.